This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 7 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Munhu kana akaita chinhu chiri illegal, mutemo woda kushandiswa uzikuru kunaya, isu chatoziva chekuti munhu wese paakauya paakaenda ane paakabva pasinganaye, toziva kuti ngaadzokere pasinganaye paakabva, tivake guta redu zvakanaka, tingashandise matongerwo enyika pakugara kwevanhu.
Kanzuro yeHarare inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya yekuputsira dzimba vanhu vakavakira pasina kufanira zvisinawo mvumo yekanzuro iyi.
Kune vakasara uko kumanzofamha hapana zvinhu zvati zvachinja. Tichigoda kuedza kuti titaure nevanhu vekuministry of lands kuti vaone kuti vawanirawo here pekugara.
Vagari vepapurazi remanzou vanoti vari kuda kupiwa matsamba ekuti vanogara patsva.
Zvechokwadi ndiwo zvikwata zvatanga titarisira tese kuti zvingadai zvasvika kumafinal. Unoziva zvikwata izvi zvine mukurumbira wetsamba zvakanaki.
Ivory Coast yotamba neGhana mumakwikwi eAfrica Nations Cup kuEquatorial Guinea mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya yekuputsa dzimba dzakavakirwa pasina kufanira zvisinawo mvumo yekanzuro. Sangano reJoint Operation Command rine vakuru vemauto nemapurisa ndiro rakapa kanzuro mvumo yekuputsa dzimba idzi. Pagara paita ropa rakaipa pakati pekanzuro nevagari panyaya yekuputswa kwedzimba idzi. Bumbiro remitemo renyika rinotiwo vanhu vanoputsirwa dzimba chete kana vawanirwa pamwe pekugara. Vakawanda vanoti dzimba idzi dzakavakirwa vatsigiri veZANU-PF munguva yesarudzo. Vanhu ava vapiwa mavhiki maviri kuti vange vaputsa dzimba dzavo kanzuro isati yadziputsa yoga. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wameya weHarare vaThomas Muzuva.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vakasvikarisa vega, vakangobva kwavakabva vakasvikarisa vega. So isine kuona kuti hazvisiko zvingaitwe muguta, takaona kuti zviri nani vapunze dzimba dzavo vega, nekuti vakanga vasvipa vachizviita mapolitical party. Vamwe vaishandisa mazita evakuru venyika voisa maflegi vovakadzimba. So isi takati aiwa kaya, tingatonge nyika tichidaro.
Vanhu ava vari munzvimbo dzipi chaizvo?
Nzvimbo dzakasiyana siyana Harare yose, but directive yakapuwa nyika yose.
Ko vamwe kavamuzuva vari kuti hurumende nekanzuro yeHarare havangaputsirika vanhu ava dzimba idzi nguva inoyi nekuti kuri kunaya?
Zvakafanana nokuti munhu kana akaita chinhu chiri illegal, mutemo woda kushandiswa uzikuru kunaya, isu chatoziva chekuti munhu wese paakauya paakaenda ane paakabva pasinganaye, toziva kuti ngaadzokere pasinganaye paakabva, tivake guta redu zvakanaka, tingashandise matongerwo enyika pakugara kwevanhu.
Pane zvamanzwa kusvika pari zvino, pane vari kuputsa here dzimba idzi?
Chinoitika ndechekuti vachiri nenharo dzekufungidzira kuti vangamiririrwe nemapato avanobva, asi seguta reHarare hatisi kudzokera kumashure.
Muteedzeri wameya weguta reHarare vaThomas Muzuva vari parunare muHarare. Magweta ari kumirira vagari vepapurazi remanzou kumashonaland central vanoti vari kuda kuti mhuri dzinosvika mazana manomwe dzipiwewo magwaro ekupiwa minda kana kuti maoffer letters sezvakaitwa vamwe vashanu vainge vaendesa hurumende kumatare. Purazi iri rinonzi nehurumende rinoda kupiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengete mhuka. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revagari ava vatonderai bhatasara tikavabvunza kuti zvinhu zvamira sei papurazi apa.
Vai vashanu vakapiwa maoffer letters vanofanirwa kuti vaende kunoratidzwa minda yavo kunyandirwi famu kwavakapiwa. Ichocho chirongwa chitanzi chiri kuitwa musi wa17 nemaofficials ekulands. Saka takatongomirira kuti musi wa17 uyu maclients edu achazodzoka achitiudza kuti vafarira paminda pavapiwa. Kune vakasara uko kumanzo famu hapana zvinhu zvati zvachinja. Tichiri kuda kuedza kuti titaure nevanhu vekuministry of lands kuti vaone kuti vawanirawo here pekugara pamwe kuitira kuti vazokwanisa kuti vavabhise, nekuti nemamiriro azvakaita zvinezvo havakwanisiba kuti vavabhise. Vanotoda court order ende hatifunge kuti dare ringavape court order eviction iyoyo vasina kuti vaprovide alternative land. Mhuka dziye dzakaiswa mazebra ucharangarira kuti takaona order yekubvumirana inonzi order by consent kuti veparks and wildlife vanofanirwa kuti vaone kuti hapana kupesana or kusangana kunoita vanhu nemagariro avo pamwe chete nemhuka.
Ko, panyaya yekuti vanhu ava vabve asi vokwanisa havo kukohwa zviri kufamba sei?
Vakapiwa minda kunyandirwi famu vanofanirwa kuti vange vapedza kukohwa kwavo nemusi wa10 July, and ndinodayirawo kuti pamazuva iwayo vanenge vakohwa zvirimwa zvavo vatoenda.
Gweta revagari vepamanzou vatonderai bhatasara vari parunare muHarare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyama.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Fada.
Waya, waya.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namai talent yakadho avo vakawanikwa ivo vachibatwa gomarara repamuromo wechibereko. Mai yakadho vachange vachitipa nhoroondo yekubatwa kwavakaitwa gomarara repamuromo wechibereko uyezve nekuzotangawo sangano ravo rekubatsira madzimai nevamwewo vanenge vane magomarara akasiyana-siyana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai yakadho. Tinonzwa kuti imi makawanikwa muchibatwa gomarara remuromo wepachibereko, mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Pandakasununguka mwana wangu wechitatu ndipo pandakaenda kunoitwa inonzi kamye, apo ndaingoda kungwa injection yejarial yekuti ndiwane kuti ndikudzivirira kumwe futi. Saka ndaenda kuhospital ndopandakanonzi ndaive ndine bhakteria yakanyanyisa. Ndakazviita izvi kamukwana katatu ndichidzokera, ndopavakazoona kuti bhakteria yaikonzerwa nevhairasi raiye richinge rikura reHPV virus rinokonzera gomarara remuromo wechibereko.
Makaenda apa muchinoudzwa zvakanga zvaitika izvi makanzwa sei uyezve vakakutaurai here kuti gomarara rakanga ramira sei mumiri menyu?
Pandakaenda apa zvakandirwadza, munoziva zvinovhundutsa semwana mudiki. Ndakatanga kuzvibvunza kuti ndine makore mangani. Ipapo it's about 3 years ago ndakasana nambosikanisa 35 nandiri kuma32, so zvakandineta zvakandishungurudza. Apa munhu akanditaurira hana kunge akunyatsodzidziko kuti unoudza munhu sei kuti waonekwa uine gomarara remuromo wechibereko. Zvinhu zvokuti ndakavhunduka, ndakava nekutya kukuru kuti pamwe mebe ndakutofane kuti iye akanga asina kukwanisa kuziva kuti yanga apa peji chii. Saka zvinhu zvekuti zvakandishungurudza. So iye akazongondipa advise yekuti endai kuti kuZimbabwe Cancer Association munoudzwa kuti mungaite sei munogona kubatsirika ikoko nekuti mazuva iwayo kuti ndikwanise kuenda government hospital zvaive zvichirema nekuti kwaive ndingati line hombe zvekuti ipapo vaito nditi munogona kuzotariswa after a year or so saka zvinhu zvekuti ndakanetseka asi ndakashingirira ndikazoenda kuZimbabwe Cancer Association kwandakanopiwa nhamba dzemumwe doctor doctor iyeye anonzi Professor Chenge ndiye akazokwanisa kundibatsira akandirapa asi zvinhu zvakandidhurira zvakanyanya unongoziva muZimbabwe zvinhu zvese zvinodhura saka zvanga zvakaoma
tombotarisa panyaya yamuri kuti imi zvakakudhurirai muchitarisa pamakatanga kuongororwa nepamakazotanga kurapwa manga muri kuenda kuna private doctor here uyezve zvakakuitirai mari yakawanda sei
pandaiongororwa ndaienda kugovernment hospital uko kwandaibhadhara $25 every visit yandaitwa pap smith saka katatu chese zvinhu zvaidhura 25 imari yanga yakandiwandira then ndazoenda kuna doctor doctor aida 475 kuti andirapi pa 475 yanga isina consultation mukati consultation yaitoveo $50 iri separate
pari zvino tinonzwa vamwe vachiti kuzvipatara zvehurumende unokwanisa kuwana iwe rubatsiro pasina mari yaunobvisa icho kwadi here ichi kana zviri kufamba sei panyaya iyo yegomarara
rubatsiro rwaunokwanisa kuwana nderwekuitwa kutariswa chete pamuromo wechibereko kuti une gomarara here yavari kuti vhiak ndorwa runogona kuitika kune dzimwe nzvimbo pachena muzvipatara zvegovernment but kana kuri kumaprivate doctors unotobhadhara nekuti avasati vakukwanisa kunyatsoti vakwanise kupa mukana iwowo kumadzimai ose munongozivawo economic irimo muzimbabwe zvina zvinonyatsomira mushe saka zvakaoma kudaro vari kuedza nepavanogona but asati zvanyatsokwana
imi mungapewo yambiro ipi kune mamwe madzimai akateerera pari zvino vanenge vari kufungidzira kuti vangangova negomarara irori repamuromo wechibereko
yambiro yandinovapa ndeyekuti inini pandakarapa ndakazokwanisa kuti ndizviudzewo kuti regai ndigogona kubatsira madzimai kubatsira kwandakaita ndekwekutanga sangano rangu rinonzi chanyaradzwa cancer trust ratinoita madiscussions pamwedzi wega wega panonzi pabook cafe patinenge tichitaura nemadzimai nemadoctors atinosheedza kuti akwanise kubatsira madzimai kutsanangudza zvinhano zvega zvega zvinowanikwa nemasymptoms aunogona kuona kuti nekufamba mucommunity ndezvimwe zvebasa randinoita kupinda mucommunity ndichidzidzisa madzimai kuti unoona sei masymptoms kana ichiri kutanga kana yava pachinhano chipi ende uye kuvakurudzira kuti ngavauye tichiita madiscussions ivava vachikwanisa kutsanangurirwa nekuti kudzidza ndokwakakosha saka tinokurudzira kuti munhu ngaauye aende anotarisa pamuromo wechibereko chero any cancer inenge iripo kuti vanhu vagone kuziva kuti ndikaona ndakurwara zvakadai ndinofanira kutarisira kuti aiwa iyi inogona kunge iri cancer
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai talent yakadho kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
notenda chaizvo mova nenguva yakanaka
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
makateerera iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi muhurukuro yedu tiri kutarisa nezvenyaya yatsviriridza muhurukuro dziri kuitwa mungava mumadandaro emasocial media kanawo mukungosangana vanhu vachikurukura iri nyaya yekuti vana vokwanisa here kupiwa makondomu muzvikoro kana kuti kwete zvikonzero zviri kupiwawo nevane pfungwa izvi zvekuti vazhinji vari kusiya zvikoro mushure mekunge vakanganisana kana kuti vanawo vechikoro vakawanda vari kubatwawo nezvirwere zvepabonde muhurukuro yedu tine mukuru wesangano renational council of physically disabled persons of zimbabwe amai farai cherera tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 amai cherera
tinofara kuve nemi vakandimire unofara here
aiwa tiri vapenyu amai cherera nhasi tatiti kunetsei timbobatawo nyaya iri kuzeiwa nevamwe munyika yekuti vana vechikoro vopiwa here makondomu kana kuti kwete
ini maonero angu andinoita ndeyekuti hazvifanirwe kuti zviite saizvozvo nokuti vana kana tavapa makondomu ekuti vashandise muzvikoro taakutovadzidzisa tsika dzisina kunaka nevakanga vachitotya kuti vazviite vanenge vakuita saka chinongodiwa chihombe ndechekudzidzisa vana kuti vave neruzivo rwokuziva kuti kuenda pabonde uchiri mwana wechikoro achisi chinhu chine chimiro uye achisi chinhu chinokuita kuti uende nedzidzo mberi zvakanyanya nokuti uchazokwanisa kuveneka mwana kacheche pamwe kachakunesa kana kanokutambudza. Dzimwe dzenguru uchazokurumbidza kuti uende kunogara nemurume iwo wanga uchida kuti uenderere mberi nefundo mangwana ugozove munhu ari pamusoro. Kunodiwa dzidziso, hakudiwa kuti vana vapiwe makondomu.
Asi iyo nyaya yekuti muzvikoro munge muchidzidziswa nyaya dzepabonde nezvimwe zvakadaro, munoona iri nyaya ingakurudzirwa here?
Kuona kwangu ndinofunga kuti panenge pachifanirwa kuti pave nedzidziso yekuipa kwokuenda pabonde uri mwana mudiki uye uri mwana wechikoro. Noti kuti vakurudzirwa kuti nyaya dzepabonde ndodzovodzidziswa, asi kuti kuipa kwezvakaita izvozvo usati wapedza chikoro.
Amai Cherera, panewo dambudziko rezvirwere zvepabonde riri kunzi ranetsawo zvakare mune vechidiki vari kuyaruka vachiri kuenda kuzvikoro. Muri kuona here imi vachikwanisa kuwaniswa dzidziso yamuri kutaura yekuipa kwezvinhu iyoyi?
Ini ndiri kuona kuti dzidziso iyi haidi kuti ingotanga vana vakuhaya education, ingotanga vana vakuyunivhesiti, asi kuti inotofanirwa kuti itange vana vari kuprimary kumagrade 7. Apa vanenge vachitaura nedivi rokuipa kwazvo nokupera kuri kuita vanhu, kuti kune utachiona, kuipa kwazvo kuti uende pabonde uri mwana wechikoro, kuipa kwazvo kuzosiya kwako chikoro nokuti uzofa nezvirwere. Ndinoona kukatanga kuitwa dzidziso iyi vanhu vari kuprimary vozoenda kusekondari vachizoenda kuyunivhesiti vachingove nesubjekti iyoyo, vamwe vana vanonzwa vanonzwa.
Kune vamwe vane pfungwa yekuti muzvikoro umu mune vamwe vana vanorarama neurwere kana kuti neurema vanogona kutorerwa inganzi pachirungu advantage nevamwe, vachifunga kuti kana vana vakawaniswa makondomu zvinozoreruka pane kuti anga achitapurirwa chirwere kana kupiwa pamuviri. Munoona sei pfungwa iyo?
Maonero angu ini ndinoona zvakafanana. Vana vanorarama neurema nevana vasingararame neurema kuti vangove vese vanodzidziswa, uyezve zvikuru vakaremara vadzidziswe kuti vamwe vanhu vanogona kupa mukana wakaita saiwowo kuti vava abuse. Saka inini handitenderane nezvekuti vana vapiwe makondomu kunyange vakaremara kunyange vasina kuremara, asi ndinoti ngapave nedzidziso yakasimba yekuipa kwezvinhu zvokuenda pabonde uri mwana wechikoro, ende vana vadzidziswe kuti chirwere chatekeshera hachinei kuti uri pachikoro kana kuti uraani.
Aiwa amai Cherera, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai, onekai zvenyu vateereri.
Ndinotenda vakandimire, ndinotenda vateereri mazvita.
Manga makateerera kuchirongwa Upenyu Hwedu muhurukuro yatanga tiinayo nemukuru wesangano re National Council of Physically Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera. Angai nemi muchirongwa, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Munhau dzemitambo, pamutambo weAfrica Nations Cup uchatambwa mangwana kuEquatorial Guinea, Ghana ichange ichidamburana neIvory Coast mumafinals. Tabata muongorori wenhau dzemitambo Momoyo kuti tinzwewo maonero ake nezvemutambo uyu.
Zvechokwadi ndozvikwata zvatanga tichitarisira tese kuti zvingadai zvasvika kumafinal. Unoziva zvikwata izvi zvine mukurumbira wekutamba zvakanakisa chaizvo. Kubva mukatarisa zvikwata izvi zvakakwanisa kuenda kunotamba kuWorld Cup, uyezve zvine vatambi vane mukurumbira vanozivikanwa nekutamba zvakanaka.
Tichitarisa panyika mbiri idzi, ndechipi chikwata chamungafunga kuti chingasimudze mukombe?
Ndikufunga kuti gore rinoiri vakomana veCote d'Ivoire vari kusimudza. Nekuti vakakonewa kuchisimudza iko zvino izvi, ndinoona kuti mukana iwoyo unogona kuzopfuura zvachose. Vana Yaya Ture nana Kolo Ture makore avo aita achiekumberi zvakare ndiyo yavanoiti Golden Generation. Vana Drogba vakatobuda, zvakureva zvekuti vana Turewa vakasatorawo ipapapa vaakubuda. Asi nekusimba kwavakaita nevatambi vavainavo, ndodayira kuti vanokunda musi wesvondo.
Tinotenda Momoyo, Momoyo muongorori wenhau dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inavo zvakare. Kanzuro yeHarare inoti haisi kuzodzokera shure kupwanyira vanhu dzimba dzavakavakira pasipo. vagari vepapurazi repamanzo vanoti vari kuda kupiwa matsamba ekuti vanogara patsva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Kips Dube.